Tinotarisira kuti governor vanofanira kufokasa panyaya dzekuti towedzera sei kugadzira zvinhu munyika yatingati production. Mamajors avachaisa magwara vachaisa anofanira kuwandutsa nyika kuti iende mberi pakugadzira zvinhu. Dambudziko renyika rinei i1 nekuti hatisi kugadzira zvigadzirwa zvakakwana.
Nyika ine dambudziko rekushomeka kwemari, ringagadzirisika sei irori?
Inogadzirisika nekutsvaga mari. Kana uchida uchi unofanira kutsvaga nyuchi, ndo zvinogadzira uchi. Saka panguva yatiri tine dambudziko shaikwa kweuchi, saka hatikwanisi kuwana uchi wazara musikwana tisina kutsvaga nyuchi. So zvatinofanira kuita apa, tinofanira chekutanga kuisa mahwaro wekuti tikwanise kugadzira zvigadzirwa zvakawanda muno munyika. Totengesa kunze kwenyika ndo tione mari yekunze kwenyika. Zvinhu zvinotsimbidzika kugadzira nokurumidzika. Pane makambani atingati maenga companies, makambani aya kuti makambani ari pakati pevalue chains sazvakadai National Foods. National Foods mechiitarisa ikambani yekuti mafarmers anotengesa National Foods, vanotengesa machemicals vanotengesa Foods. Saka inyika kama kuti ikaibatsira ikabatwa nereserve bank kuti igadzire zvakawanda nokupuwa like mari ine mutengo uri pasi. Ikasimuka kambani yakadaro inosimudza makambani mazhinji akayaunganira. Saka ndikutarisira kuti pamanda policy iri kuuya pa dai vamaanguja vakwanisa kusa homwe yemari. Isiri mari inoshamisira, $200 million, $300 million sezvavakaita pabondi note. Dai vakati ndikutsvaga mari kuti iri kufokasa pamacompanies anogadzira zvigadzirwa, anonga ane makambani anoshanda nawo mabasa awo. Tingati backward ne forward. Backward kungava mafarmers, forward angava maretailers, iyo ichigadzira zvigadzirwa pakati. Saka nyika inenyika diki ine makambani mashoma shoma, tinokwanisa kuvaverenga makambani makuru makuru ari munyika muno. Saka harisi dambudziko guru iroro. Rikutsvaga makambani angaita 20 opuwa mari homwe mari inonge yakaparwa nereserve bank. Ndochinhu chakakosha chitofanira kuti tiite, chinosimudza production yenyika yetu, tikwanisa kutengesa. Iko zvino makambani edu haakwanisi kutengesa zvinhu kunze kwenyika nekuti haana zvekutengesa, ane matambudziko ekuti haana mari yekuti gadzira zvigadzirwa. Ndochekutanga. Chimwe chitofanira kusimbarara inyaya yekuunza mainvestors vekunze kwenyika, ndokuunza nyuchi dzinogadzira hosi. Havana mandate zvavo yekuti vaise imwe mutemo, asi vanofanira kuadvisa. Ndorimwe masala anoreserve bank kupa mazano kuhurumende, mapazi akasiyana siyana nehurumende kuti toita sei kuti onze vanhu vekunze kwenyika vauye kuinvesta munyika muno. Nyaya dzematax inyaya dziri kuministry of finance, asi kumandira policy vanokwanisa kuadvisa, vanokwanisa kuparira mazano kuti vachinamasa vechiongororawo homwe yavo gwaro ravo remandira fiscal policy vanofanira kufambisa sei mataxes avo kuita kuti nyika inei ikwanise kuunza my investors.